mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 3 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamakumi manomwe 70. Rimwe sangano revarairidzi rinoti zvichiri kunetsa kuti vashandi vehurumende vakwanise kutora kubva kumabhanga makumi masere nemashanu emadhora ekuamerica avakapiwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamakumi manomwe 70. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemumwe 3921, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu mazana maviri nemakumi maviri nevaviri 262 nezuro. Pavanhu vabatwa nechirwere ichi nezuro mazana maviri nemakumi matatu nevana 234 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe. Makumi maviri nevashanu 25 vakange vadzoka kubva kusouth africa uye vatatu vakange vadzoka kubva kubotswana. Vanhu vapora vanoita chiuru chimwe chete negumi nevatanhatu 1016. Sangano revarairidzi rezimta varichard Gundani vanoti zvichiri kunetsa kuti vashandi vehurumende vakwanise kutora mari inosvika madhora makumi masere nemashanu yecovid allowance inonzi nehurumende inenge iri mumadhora ekuamerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kuti tinzwe kuti sei mari iyi isiri kutoreka sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaGundani.
Ongororo yedu yatiri kuita sesangano reZimbabwe Teachers Association ndiyo kuti iyo hongu 75 US dollars yakaiswa munostro account. Vanhu vakawanda ruzhinji rwevarairidzi nevamwe vashandi vehurumende vakawana mari iyi iri muaccounts mavo emabhanga akasiyana siyana.
Saka vashandi vakwanisa here kutora mari idzi?
Dambudziko ravapo zvino nderokuti kuti mari iyoyo ichibuda ichishanda ndipo panetsa. Mabhanga akasiyana siyana ane zvirehwa rehwa zvavo zvavari kuita. Vamwe havasati vanyatsokuzivisa vanhu kuti kana muchida kushandisa mari iyi inoshanda chirudzi wai. Ruzhinji zvakare harusati rova kuziva kuti ko iwo mashops nenzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengwa zvinhu zvakasiyana siyana vanotambira mari iyi yemanostro ndeapi mashops acho. Izvi havisati zvanyatsokuzikanwa. Hongu vamwe vakange vambofunga kuti mari iyi inogona kunge ichichinjwa kuitira kuti ive mazim dollars yoendeswa kumaRTGS accounts evanhu, asi takazonzwa zvakare hurumende yakuti izvi hazvisi pamutemo uye hazvifaniri kunge zvichiitika saizvozvo. Saka chidanho chatasvika iko zvino ndechokuti icho hurumende ichinyatsogadzirisa twasara twese tunoda kuti tugadziriswe mari inge nokuti mari iyi ikwanise kunge inge ichishandisika. Hongu takaiona yakauya iri COVID-19 allowance musure mokunge taikumbira kuhurumende kuti ngaibhadhare mari yeCOVID-19 allowance. Takaiona yakauya, ngaichishandisika tione tiende mberi zvibatsire vanhu.
Saka hurumende iri kukwanisa kava gundani kuti itambire chikumbiro chenyu chekuti muwedzerwe mari. Tichitarisa mari yamakawedzerwa.
Chakakosha ndechekuti titaure isusu tichiti mari hainei nenyaya yanga iri mudariro nguva dzose yekuti varairidzi vanofanira kunge vachiwana mari dzakavandudzwa dzinoenderana nemutengo yezvunhu yatiri kuona inova iyo mitengo yakuendera nema US dollars. Iyi nyaya inyaya ichiri mudariro. Nyaya yemasalaries nemamwe allowances nezvirehwa rehwa zvimwe zvezvimari zvinofanirwa kunge zvichibhadha kwavarairidzi. Nyaya iyi inyaya ichiri mudariro.
Asi kubva zvamatanga kuita nhaurirano, sei nyaya iyi isiri kupendera?
Chiri kutinetsa ndechekuti nyaya iyi ingade yakapedziswa muna June imomu, asi hapana chakauya nehurumende. Chakatikoshera iko zvino ndechekuti hurumende izive kuti nguva ndiyo iyo kuti nyaya iyi tigarire pasi, tidzeye varairidzi vawanikwe vachitambira mari dzavo. Mari idzi imari dzinoenderana nemitengo yezvunhu yatiri kuona iri kuitika kunze uku. Ndokusaka tichiramba tichitaura isusu kuti mari ngainge ichipfuura kuma 500 United States dollars. Haisi mari itsva yatiri kutaura nezvayo. Inongori mari imwe chete isina kutomboshanduka yaitambirwa nomurairidzi makore maviri apfuura. Saka naizvozvo haisi mari inokatyamadza. Hongu tinoziva isusu kuti pane zvakawanda zvimwe zvakasiyana siyana zvinogona kunge zvichitsanangurwa nehurumende, asi isusu hatisi kutaura kuti mari yedu ngaikwire. Tiri kutaura kuti isusu patakambosvika sevarairidzi ipapo, ngatingorambai takamira ipapo, murairidzi nemurairidzi ange achikwanisa kuwana mari inoenzana iyo ne 500 United States dollars yakambobhadharwa makore maviri apfuura. Izvi zvingabatsira kuti varairidzi nemhuri dzavo nebasa rinoitwa nevarairidzi rakakosha kudai muno munyika ringe riri basa rinoitwa. Vanhu vakasununguka, vanhu vakadyawo, vanhu vakapfekawo, varairidzi vachinge vachikwanisa kuti vabhadharirewo mari dzevana vavo dzeschool fees.
Asika nyika yakatarisanawo nedenda recovid-19, nhaurirano dzingaitwe sei apa vagunda?
Hongu tiri kusangana nedenda recovid-19. Hurumende iri kumhanyamhanya kuita zvose zvainogona. Asi mukumhanyamhanya imomo ngatiregerai kukanganwa kuti ngatibvei tagadzira nyaya dzevarairidzi idzi, kuitira kuti nguva iyoyo painosvika yokuti zvikoro zvinge zvichizovhurwa, zvinhu zvinoenderana, nhunha dzese dzinoenderana nemari yemasalaries varairidzi dzinge dzagadziriswa.
Mukuru wesangano rezimta vaRichard Gundani vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvizhinji zvakaitika musvondo rapfuura iri, uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 hwakaratidza kukwira zvakanyanya zuva nezuva, apo vanhu vari kufa nechirwere ichi vakaratidzawo kuramba vachiwanda. Ukuwo vemabhizimisi vari kuchema-chema kuti deno hurumende yashandisa mari yekusouth africa muzimbabwe. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts, Dr. Chipotendere, vanoti hurumende inofanirwa kunge yakatanga nekuona kuti vanhu vari mberi mumabasa anokosha vakaita sevana mukoti nevana chiremba vagadzirisirwa zvichemo zvavo, nekuti pasina izvi malockdown ari kuitwa aya haana chaanobudisa sezvo varwere vasingawani rubatsiro rwavanoda. Dr. Dendere vati vanotyira kuti sezvo hurumende iri pakaoma munyaya dzematongero enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi, ingada kutangidza kushandisa COVID-19 mukudzvanyirira vanhu. Pataenda pamhepo, munyori mune zvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Iko zvino Zimbabwe kufanana nedzimwe nyika dzese seAmerica kwatiriwo kuno vakatarisana nechirwere checovid-19 chakonzeresa icho malockdown mazhinji pasi rose. KuZimbabwe maonero angu ndekuti hatisi kunyatsoziva manumbers zvichibudikidza nekuti pamwe macontact tracing maresources edu mashoma, asi manzwiro andiri kuita tichiverenga pasocial media nedzimwe hama neshamwari vari kushea information yevanhu vari kushaya zviri kuratidza kuti korona yapinda munyika medu zvakanyanyisisa yabata asi chiri kunetsa ndechekuti kuda vanhu havasi kuteedzera mitemo yesocial distancing kuda vanhu havasi kupfeka mamask asi tichisanganawo nekuti nyangwe vakada kuita izvozvo vazhinji vanorarama nekutengesa tengesa day to day chimwe chanetsa nenhau yekorona nemalockdown ndechekuti zviri kuratidza kuti hurumende yedu haisi kuisa mutemo iri kuisa vanhu mberi kuti mitemo yelockdown haisi kuitwa kunzi vanhu vachengeteke nekuti dai zviri izvo zviri kuitika dai vakuru venyika vataurawo kuti zvipatara tawedzera maresources manesi tava pamaPPE pamwe chete nana chiremba
asi Dr. Dendere hurumende yakaita lockdown uye iri kurambidza vanhu kufamba famba kuti kutapurirwa nakwechirwere ichi kuite kushoma chamunoshora chii pane zviri kuitwa nehurumende
hurumende iri kungoti taita lockdown asi zviri kuratidza kuti zvine politics mukati ndezvekuti vanhu vaiva vanoda kuratidzira vatadze kuratidzira musi wechishanu takaona kuti vakanga vachida kuratidzira semunyori tsitsidanga rembwa mumiririri wemdc fadzai mahere vairatidzira zviri safe vachiita social distancing vakamira vamwe kure nekure asi hurumende yakaendesa masoja mazhinji kunovasunga vakarara mujere nasitamuka tichiona zvanyorwa nafadzai mahere achitaura iye kuti kujere kwavakanga vari zvinhu hazvina kumira zvakanaka majere zvimbuzi hazvina kugadzirwa itori risk kuti vanhu vange vari mumajere panguva ino yekorona muchando vanhu havasi kukwanisa kuita social distancing vanhu havapiwe zvekuzvichengetedza chandinoona ndechekuti tichaona korona ichibuda mumajere vanhu vazhinji vari mumajere vachifa hapana chikonzero chekuti hurumende ingasunge vanhu vari kuda kuratidzira kana vari kuzviita safely vachiteedzera mitemo inoita kuti korona isaspread
panyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu munotenderana neavo vanoti hurumende inomanikidzwa kuita zvimwe zvinhu zvaisingade kuri kuedza kuchengetedza runyararo munyika
izvezvi tinoziva kuti journalist Hopewell Chingono naJacob Garavume vachiri vakasungwa hapana chikonzero chekuti vanhu vaviri ivavo vange vakanyimwa bail izvi zvinoitwa nekuti mukuru wenyika ari kutya kuti vanhu havasi kufara vanhu vari kuda shanduko asi shanduko haisi kuuya zvino vakuru venyika vaakushandisa covid pamwe chete nemalockdown kuti vadzvanyirire vanhu vavharirire mazwi evanhu vanhu vasakwanise kutaura zvavanoshuvira munyika yezimbabwe
munoona sei zvinhu muzimbabwe kana zvinhu zvikaramba zvakadari
maonero angu ndeyekuti kukaramba kuchiitika zviri kuitika vanhu vachatya kuratidzira tanzwa nhasi kuti kune mwanakomana akadzoka tawanda anga akatorwa vachimutora nekuti vaida sekuru vake vanova journalist kwanza akapiswa piswa kumagadziko nemakumbo zvinoitirwei munyika yakasununguka izvozvo vanoshandisirei violence yakadaro maonero angu ndekuti vanodaro nekuti tadzokera kuutongo hwakanga huripo vamugabe vachiripo vamunangagwa vari kuona kuti havasi kukwanisa kukontrola ikonomi saka nekuti vafeila kuikonomi vaakushandisa matactics ekudzvanyirira vanhu vamunangagwa vakatadza kugadzirisa ikonomi vachashandisa covid lockdown kuti vadzvanyirire vanhu chero munhu anenge abuda panze kuti aratidzire anogona kusungwa kana kutodisappear tikasaziva kuti munhu aenda kupi
avo vange vari Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kumassachusetts vari parunhare kumassachusetts kwekare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi herald rinoti harare ndiyo yave nzvimbo huru ine vanhu vane covid-19 kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muzimbabwe mushure meuwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi pakupera kwesvondo rakwira zvakanyanya
Herald rekare rinoti vakurukuru vaviri vezanu PF vari mupolitibro vaobet mpofu na vasimbarashe mbengegwi vari kugara mudzimba dzavo vasingasangani nevanhu kana kuti quarantine mushure mekushanya kuTanzania. NewZimbabwe.com inoti mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement chikwinya vari mukuvanda mushure mekutiza vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende vakanga vakapakata zvombo vakaedza kupinda zvichisimba mumba mavo kumbizo kukwekwe. Mukroniko, nyanzvi mune zveutano dzinoyambira kuti avo vanopora kubva kuchirwere checovid-19 vanogona kuva nezvipingamupinyi muutano hwavo kweupenyu hwavo hwese zvinosanganisira kutadza kuita zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vasatora COVID-19 sechirwere chisina maturo. ZimLife.com inoti vanachiremba vari kushamiswa nekukuvadzwa kwakaitwa isvo dzemuzukuru kwavamudhudhuzi Mututu Tawanda Muchehiwa, uyo anonzi akapambwa akatochwa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva Shamarari Studio 7 vanamukoma Jonga nemose vatereri Studio 7 ndinoti zvakaitwa nemapurisa nemasoja achishandisiwa nezanu PF musi wa31 July zvakaratidza kuti havana chido nokunamo yevanhu kutambura kwevanhu nokuti chaivapo haisi hakusikupirigura hurumende asi kupa zvichemo zvedu kuhurumende kuti vagone kunzwa zvichemo zvevanhu. Saka vakaramba kunzwa zvichemo zvevanhu, saka chasara nechezvishongoti vanhu vatambure zvavo. Ndinoti dei America yawedzera masankisheni ari muZimbabwe andori mashoma, dei yawedzera masankisheni kuda vagona kuhwisisa. Izvezvi vamwe vezanu PF vakadla mari dzakapiwa senyika kuti dzibetsere kuCovid-19. Yesu chigwere chacha kuuraya iwo. Ndichatombobata kuna Namunangagwa ikoko kuda vagona kusunura kuziva kuti vanhu vanobetserwa. Ndatenda ndini Shadreki Chauke ndiri muno Mupolokwane muSouth Africa.
Vana mukoma Jonga Studio 7 vana Gisi Dhuve navamwe vakadaro daro muri kutaura naGeorge Svanda ndiri mugwanda zvangu kuLushongwe. Ndinozvitsvagira zvangu goridhe mari namotongoinzwa pamanext joka mumapolitician anongochema anongodzingana musangano nokurwira mazita. Vanachamisa ngavagare pasi mani vangaidii nyika ino. Hapana zvaungaita nyangwe mukadii tichingotonga tichingotonga tiri mumakomba egoridhe hauna zvaungaita. Ndisakuera nzvimboti ndozati hamuverengi ningirikiriro iyi odhio yangu but muchamazvinzwa.
Makadii vashamarari paStudio 7 apo ndinoitwa Lloyd. Nyaya iripo ndeyekuti zano yauraya nyika, zano yauraya nyika. The only way yekuti tisununguke ndokunge zano yabva mupower, especially the current government yamunangagwa. Hapana zvainoziva, haana chimwe chaanogona, saka the best way kutoti abve cause hakuna kwatiri kuenda naye munhu. Vanhu vari kuabductwa almost every day every night. Hapana chiri kuitika, polisi yacho haina zvairi kuita, so paakutoda kutoitwa kuti abve asingada shida ngaabve.
Mamuka sei vashamwari veStudio 7, inini ndoitawo Mr Piri ndiri kuKwekwe paTiger Reef. Tofara nechirongwa chamotipa nhau dzechokwadi dzeStudio 7, nhau dzisina kwadzakarerekera. Zvechinozongorwadza chete ndechekuti vanhu vari munyika meri matiri vanotungamira ndo vanotonyepa, ndo vane kwadivira vanenge vakatorerekera. Saka hei, Mwari kudai vapindirawo vose. Zvinozi kupinda kwakaita murume uyo aripo upenyu arwadza, zvinhu zviri kukwira pafio aisikuwanika ka zvinhu zvacho zviri kutorwadza. Kwada kutaura unototya kazi kwangoda kusimudza musoro zonzi kwai anotaurira wataurirei. Vanhu vanonosunga Tawani Mupofu, munhu anotozvishandira lawyer. Kuda kuti vanhu vanyarare, kuda kuti vanhu vasatauri apa, kuda kudistroya chamisa paipai. Bata maonero angu kudai vambochinja maitiro avo ndoti zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti zvavari kuita ishikaishi zvichatouraya nyika wese. Katenda angu.
Makadi iko pa Studio 7. Ndinotaura ndiri kuno, ndiri kuBotswana, ndini Gloria. Ndanchida kuti ndiise zvandinoda kurewo pamusoro pezvinoitika kunyika kwedu. Kana isu tichitarira uye tinogwadziwa kwazvo tichiwa kuti vanhu vanotambura, vanhu vanonunga sose nemuromo, vanhu vachitambura sivo vanhu vehurumende vachidya vachiguta. Iye zvino tinowa kuti masoja akaiswa kwese mutauni nepi. Saka chinotishamisa ndechekuti iye Munangagwa hazvioni here zvaanoita, kuti hazvizi izvo zvinofanira kuti aite sekuti wakavhotegwa nevanhu. Taikumbirawo kuti dai vangachinja maitiro avanoita, nekuti vanhu vatambudzika. Ngavachinje maitiro avowo, taikumbira kuti vanhu vatambudzika. Saka toita sei? Nesuwo tiri kunze kwenyika tinochema pamusoro pevanhu vanotambudzika, vanhu vanochema kuZimbabwe. Dai Mwari akanga pindira vedu wei tatambudzika nokuchema, hama dzedu dziri kutambura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Isaias rine mvura nemhepo ravhuvhuta zvine simba kumabvazuva kwedunhu reFlorida, asi harina kupinda mukatikati medunhu iri. Richingovhuvhuta nechekumahombekombe rakatarisa kunyanza yeAtlantic. Isaias yange iine mhepo inovhuta makilomita 70 paawa, uye inochirwa kuti ingangobata matunhu eSouth neNorth Carolina nhasi muvhuro. Isaias yakavhiringa nyika dzePuerto Rico neDominican Republic nemusi wesvondo. Chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira muFlorida asi chichigara mudunhu reSouth Carolina, vaPromise Sunday vanoti Isaias yakananga kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica, vachiti pari zvino iri kufamba iri muAtlantic Ocean. VaSunday vatizve vakange vaenda muchadenga kana kuti maastronauts vakadzoka zvakanaka chose, uye mamiriro ekunze akange akanaka, uye vakamhara mugungwa kure nekwakange kuchivhuvhuta dutu mupengo reIsaias.
Tiri kunzwa kuti tropical storm Isai yanga yakaringana nekupinda nepakati peFlorida. Asi mazuva maviri apfuura aya riri kuratidza kuti riri kusundwa richienda munyanza, zvekuti mapatsi eFlorida ari kubatwa nestorm iyoyo, mapatsi mashomanana ekunana West Palm Beach uku, uyezve richadarika richiti bate zvishomanana mucoastline yeFlorida kubva kunana West Palm kusvika kunana Daytona Beach. Asi storm yacho chaiyo inenge isiri kunzi ichasvika muland, asi ichange ichitsemba iri munyanza.
Saka pari zvino haina kupinda mukati mematunhu eAmerica kunze kwekungofamba kumahombekombe kwedunhu reFlorida.
Chokwadi, iri kutsemba iri mumahombekombe mukati menyanza, asi ichisiya Florida iri kuchamhembe.
Pane zvamambonzwa here maererano nokukuvara kana kufa kwevanhu kana kuputsika kwedzimba?
Tinongonzwa kuti pane mitoo yange ichingobatwa ichingodonhawo kunana Fort Lauderdale ikokoko nekuda kuti dutu ninge rakati one day wo kana iri mudhuze kudaro asi paru mune mashoko sarutaurwa hapana pandambonzwawo parikunzi pane kana kufiwa kana kukuvara kwevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvamunoziva zviri kunzvimbo iyoyoyo zviri nanhasvo hapana chamati manzwa chakaipa?
Aiwa hapana chatatanzwa chakaipa. Tangachitotaura navo vakomana vatinozivawo variko kunana West Palm kuvachitoti vakagara zvakanaka fani varungu vakagara havo mudzimba nekuti duti rinenge riripo panze racho rinenge chingotarisonzi vanhu vagare vari mudzimba vasange vari mumastreets.
Mataura kuti dutu mupengo iri riri kumabvazuva kwemahombekombe eFlorida kana kuti kumatunhu ari kumabvazuva kweAmerica. Handiko here kwadzoka ava vanga vaenda muchadenga maastronauts atiri kunzwai pafamba zvakanaka?
Aiwo vadzoka chitunhu mseremsere chavo chasvikira kuchamhembe kwestate of Florida. Florida yakakomberedzwa nemvura ndingangoti nemvura kumasaidi maviri, kumabvazuva kune Atlantic then kumadokero kweFlorida kune inonzi Gulf of Mexico. Saka maastronauts vadonhera muGulf of Mexico kunovako kwakadzira kunana Clearwater Beach nana Naples Florida.
Vadzokawo zvakanaka hapana chamanzwa chambofamba zvisina kunaka?
Aiwa vatanga tichizvitedzera zvirikuratidza kuti vafamba zvakanaka.
Avo vange vari vapromise Sunday vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Baba Nicholas Zakaria nekambo kavo zomvela mvela sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi manomwe 70.
rimwe sangano revarairidzi rinoti zvichiri kunetsa kuti vashandi vehurumende vakwanise kutora kubva kumabhanga makumi masere nemashanu emadhora ekuamerica avakapiwa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.